Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kurume 30 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Madzimai akavhiringwa nedutu mupengo recyclone Idai oshaya zvipfeko zvokushandisa kana achitevera kana kuti sanitary pads. Nhengo dzeMDC dzokandira nanyoka mhenyu kumashonaland west. Madzimai orarama nekuchera goridhe iro anozotengesa kuitira kuti vawane mari yekuriritira mhuri dzavo. Iyi ndiye mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Madzimai ekuchimanimani anoti ari kushaya zvipfeko zvokushandisa kana achitevera uye nzvimbo yavanogara haina kuchena, izvo zvinogona kuzokonzera kupararira kwezvirwere zvakawanda. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Madzimai ekuchimanimani mazhinji anoti akatarisana nedambudziko rekushaya zvipfeko zvinopfekwa nemadzimai kana achitevera kana kuti masanitary pads. Mumwe mugari wemubhuku rekwachinamira kuSkyline amai sarudzai kubvenyika vanoti madzimai mazhinji ave kushandisa madhende ayo avari kutyira kuti anogona kuzovakonzeresa zvirwere kunhengo dzavo dzakavandika.
Tinokumbira futi zvekupfeka nekuti zvinhu zvedu zvakakukurwa nemvura. Pamwe pacho takutofamba takashama mabhurukwa chaiwo chaiwo kupfeka pasi hatina. Vana takungosungirawo zvimachira zvetinopuwa kungosungira kupfekedza, especially vasikana vane zera rekuenda kumaperiods. Zvataa nedambudziko panaana baba nekuti pamwe pacho unongozobude ropa zvisiri pamutemo zvisikafani kuti zvioneke ndiana baba.
Izvi zvakatsinirwa namai Lokadhiamba Petuka vanogara mubhuku rekwamanzou, avo vanoti zvitoro zvizhinji zvakapwanywa nemvura mupengo yecyclone Idai uye zvimwe zvakavharwa nepamusana pekuti nzira zhinji hadzisi kufambika.
Hatisi kuzviona zvimapedzi hatisi kuaona.
Ari kunetsa kuwana.
Zviri kunetsa kuwana. Nenyaya yekuti mashopu akavhara hakuna kuri kukwanisa kuti zvinhu zviwe.
Mumwe mugari wemubhuku rekwamusha amai Aida Mwandeambira vanotiwo hapana pekurasira madhende anenge ashandiswa nemadzimai anenge achitevera sezvo zvimbuzi zvavaimboshandisa zvakatorwawo nemvura. Amai Mwandeambira vanoti zvirwere zvemanyoka zvinogona kudzika midzi munharaunda yavo sezvo veruzhinji vave kuzvibatsira kuseri kwemakwenzi uye pasina mvura yekunwa yakachena munzvimbo zhinji dziri muchimanimani.
Tanga tichitomukwanise kuti gadzirawo zvimbuzi nekuti izvezvi tiri kushandisa mabush toilets, matoilets ose akaenda hatina pekuenda. Vamwe vanotoitira mumarivers macho ndo matiri kuchera mvura. Of course mamwe marivers acho ndo mune vanhu vakachafa hatisi kuziva, tiri kungomwa mvura apa yakasviba. Saka vanokwanisawo tibatsirawo nemvura. Mama mota gadza ayaya vombotigadzirawo even matanks ekutirongosana nokuchera mvura vachichitigadzira mapermanent boreholes. Maybe it's safe.
Kunyange hazvo bazi rehurumende rinoona nezvemvura reZimbabwe National Water Authority kana kuti ZINWA rakaisa matangi emvura mune dzimwe nzvimbo dziri muchimanimani, mvura iyi haisi kutora nguva isati yapera sezvo yakawandirwa. Mumwe mugari wemubhuku rekwamusha zvakare vaLiberty Gauke vanotiwo vari kufara zvikuru kuti hurumende nevemamwe masangano ari kubatsira vagari vekuno vakavapa mishonga yekuisa mumvura kuti inge yakachena pavanoinwa. Asi vaSigauke vanoti mishonga iyi haizofi yakadzivirira zvachose zvirwere zvemanyoka zvakaita sekorera netyphoid.
Nyaya yekorera zvakanaka stereki zviri kuite ari kuti batsira anhu akanga achipoe mapizi kuti azoise mvura dzari kumwana kuti mvura yacho ikwera yemamukowa nematsime taichera akatorwa samvura izvo zvizvi tiri kutomwa yakashata saka ichitiko chakanaka kubatsirwa ngemapizi ekuise mvura nemigodhi migodhi ingazotira but izvozvi zvibhurani zvacho zviripo zvakadhamejwa but izvozvi mapizi akanaka nekundobatsira nemamosito netari kupa anhu izvozvo tinozvitenda
sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vanosvika zana nemakumi mana vakabatwa nechirwere chekorera muMozambique sezvo munzvimbo dzakawanda munyika iyi musina mvura yakachena zvichitevera kurohwawo kwakaitwa nyika iyi necyclone Idai masvondo maviri apfuura Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubazi rehurumende kuti vanhu vangani vabatwa nekorera zvichitevera kurohwa kwakaitwa matunhu eManicaland nemasvingo nedutu mupengo recyclone Idai zvichakadai vanhu vakawanda vakaita sasabhuku Charles Manzou vemubhuku rekwaManzou vanoti hurumende inofanira kupira vanhu chikafu munzvimbo dzavanogara senzira yekuderedza mikana yekuti vagari vatapurirane zvirwere
Dai zvaiita zviya zvainaka kundoti village imwe naimwe ipuirwe zvayo zvayo pamba paeria paya ndinofunga kune ndege dzinotakura chikafu hazvinganetsi kuti village itakurirwe chikafu ichitsvetirwe paieni payo totopana nevillage yangu because sabhuku umwe naumwe unoziva vanhu vake ndofunga zvaipinde kuite nyore ngokuti kuunganidzana kuri kuita apa ndokuri tokonzera futi neaccident iyoyo mawandiro ari kuita vanhu apa
zvirwere
zvirwere matoilets hapana akakwana nenamba yevanhu vari apa
hatina kukwanisa kutaura negurukota rezveutano vaobhedhaya moyo kutinzwe kwokuti matambudziko ari kusangana nevanhu vekuchimanimani vachaagadzirisa sei uye rinhi sezvo vangu vasiri kudayira nharembozha yavo mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakaudza vagari vekuchimanimani masvondo maviri adarika kuti hurumende yavo ichaedza napose painogona napo kuti igadzirise matambudziko ari kusangana neveruzhinji vakawirwa nedambudziko remafashamu kudzamara hurumende yatora matanho nekukasika veruzhinji muchimanimani vacharamba upenyu hwavo huri patambo sezvo nyaya yeutsanana iri kuvatemesa misoro zvichitevera mafashamu ecyclone Idai ayo akasiya vanhu zana nemakumi masere nevapfumbamwe vafa uye vanhu vanodarika mazana matatu vasiri kuzivikanwa kuti varipi ndakamirira Studio 7 kuchimanimani ndini Thomas chiri pasi
Nengo dze MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa mudunhu reMashonaland West dziri kukandira na nyoka menyu pamusoro pemhirizhonga iri kuitika mudunhu iri. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro wedunhu reMashonaland West vaRalph Magunji vanoti mhirizhonga yakaitika kwazvimba nekuhurungwe yakakonzerwa nemurongi wemisangano vaWilson Makanyaire vanoti vakaenda kwazvimba kunoita basa risiri ravo.
Akakonzerwa nemaprovincial members vakanopinda muzvimba south vachida kugadzira mastructures emawards vanhu nombavaramba vakati aiwaka template rinotaura kuti mawards anogadzirwa nedistrict kwei maprovincial members muri kutsvakei saka mukateerera vhidhiyo iya mukanyatsoongorora muchaona kuti ndomaproblems akatinetse ipo paya vanga vari vanhu vaizama kudefenda musha wavo.
Izvi zvatsigirwa nenhengo yekomiti yezvimba south vastimvin bumira vanoti vamakanyaire vakaenda kunogadzira komiti basa rainge risiri ravo.
Tiri pakati pekutaura mastructures vaorganizing secretary vakatanga kufonera naangari organizing secretary wedistrict newepurovhinsi ndovatazoona vasvika ipapo mushure penge paitika noizi ivo vanga vari kumagrosa vakazobvosvika futi ipapo saka ndingoti ndovaivo ndovainsauta kuti avabiva vatiti pano patanga kutika noisi.
Asi vamakanyaire varamba mashoko aya vachiti dzimwe nhengo dzebato ravo dziri kuda kusvibisa zita ravo sezvo ivo vakatoita zvekushevedzwa kuti vazodzimura kurwisana kwainge kwatanga.
Ndine urombo ii ndakazvika zvapera ndichiona kuti vanhu vangu vachinzana chindafonerwa kunzi vanhu vakuta misindo vandaendako nemamwe but chokwadi chandichiti pagiraundi chekuti violence haisi yamagunja haisi yamakanyaire iviolence yevana vari pasi vachiri kurirawo kuti angaita district chiya ndiani angaita kuorganizwa district ndiani.
Vamakanyaira vanoti hazvaigona kuti vaite mhirizhonga kwazvimba sezvo sarudzo dzaive dzenhengo dzepasi. Vamakanyaire vanoti ivo vanopomerwa mhosva ichaitika kubva nhasi sezvo vanenge vave kutsvaka rutsigiro musarudzo dzedunhu guru reprovhinsi.
Isu vhairenzi yedu kana ichitanga ingangozotanga kutanga musi wamangwana svikidza ndepatakukambena. Pari zvino izvi taigadzira mawards, taigadzira mabranches, taigadzira madistricts. Therefore, anenge akundwa edistrict level, anenge akundwa eward level, anenge akundwa ebranch level ndiye akunzirano isi. Because anenge anoti ini handisisina vanhu ndakundwa. Pari kuti zviite mutsindo, anodhonza zita ramakanyaire mukati.
Asa magunje vanoti zviri kutaura vamakanyaire ndezvekuda kukonzeresa mhirizhonga iyo isingadiwe mubato ravo.
Zviya zvokutizvo, haiwa, kana violence ichauya, ichauya after this. Pandiri itori statement iri misplaced. Because mupati medu hatina nzvimbo yeviolence. Temple tinotaura kutoti pane violence, vanhu vaita violence vafanira kudzingwa musangano.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muchinhoyi vaJohn Marava vanoti zviri kuitika mubato reMDC zvinoitika mumapato ose zvematongerwo enyika, asi zvinozoipa chete kana paramba pave nemapoka kana sarudzo dzacho dzapera. Nhasi bato iri raita sarudzo dzematunhu madiki nematunhu ose apo panga pachidomwa vachakwikwidza muprovhinsi svondo rinouya. Vamagunje nevamakanyaire ndivo vadomwa kuti vakwikwidzane pachinzvimbo chasachigaro wedunhu. Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti vamagunje nevamakanyaire vari muchikwata chiri kutsigira vachamisa. Chikwata ichi chakabuda nechisungo chekuti vagift konjana avo vanofungidzirwa kuti vanotsigira munyori webato vaDouglas Munzora vasakwikwidze vachivapomera mhosva yekusatevedzera gwara remusangano. Vakonjana varamba kutaura nezvenyaya iyi. Vamwe vanoti kusawirirana kuri kuitika mubato iri mucherechedzo wezvichaitika kukongresi yebato iri ichaitwa muna Chikumi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Arthur Chigoriwa.
Mamwe madzimai ekuzvishavane anoti ari kurarama nekuchera goridhe iro anozotengesa kuitira kuti awane mari yekuriritira mhuri dzavo. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Sachigaro wezvishavane Women Miners Association, amai Shuvai Mutami Maposa, vanoti vakatanga kuita zvekuchera goridhe mumakore ekuma1990 vachikorokoza. Asi amai Maposa vanoti nekuda kwematambudziko akasiyana-siyana anowanikwa mukuita zvinhu zvisiri pamutemo, vakazoona zvakakodzera kuita zvinhu nemazvo.
Ndakatanga 1995 tichingoita zvekukorokoza munzizi, tichikorokoza nemigwara. Taingoti chero payanzi kwai yadhuka pachikorokoza totodi, totongofamba chero tikanzi kwamutare chero kanzi kupi tichivata mumasango. Tikaona kuti sevanhu vevanhukadzi zvinenge zvisiri safe kuti munhu uvate musango. Nokufamba kwenguva takazoona kuti kudzingirigwa kugara tichiita zvinhu zvisiri pamutemo hakuna kunaka. Tikazovaona matsamba edu akakwana, saka ndopatakazotanga kuti tiite mining chaiyo chaiyo 2010.
Amai Maposa vanoti ivo nevamwe vavo vakaona zvakakosha kuti vavambe sangano rakadai rinomirira vanhukadzi chete, nekuti vanhurume vakagara vachiita zvezvicherwa vange vasingavape ruzivo nerutsigiro rwakakwana. Vanoti kusvika pari zvino sangano ravo rakwanisa kubatsira vamwe vanhukadzi vanoita zvezvicherwa nenzira dzakasiyana-siyana.
Takaona kuti semadzimai tikatumana tichikurudzirana pangava nechimuko chingabuda, ende tiri kutoona kuti zviri kubuda. Uye association yedu takabatsiranavo nevezmf vakakwanisawo kutipawo makadhi atinotoshandawo nawo kubhengi, taakutoswaipawo mudzimai woga woga chero wanga murume asingadi, iwo unenge watovawo nekadhi rako runogarawo zita rako pachako.
Tsitsi Matumba ishirikadzi uye vanoti vakatanga kupinda mune zvekuchera goridhe mushure mekunge vaona kuti izvi zvaigona kuvapa raramo, vachitiwo zvicherwa upfumi hwenyika hunofanirwa kupa pundutso kuzvizvarwa zveZimbabwe. Muzvare Matumba vanoti vakasimbiswawo kuti varambe vari mubasa iri nekuwana zvidzidzo kusanganisira kubva kusangano rinoshanda rakazvimirira rega reZimbabwe Environmental Lawyers Association, ZELA.
Ndakaona basa iraka ngukodzera kuti aiwa basa rata varume nesu vakadzititi. Ndakawanikwa zvakare nichisimbiswa kuchiita ma courses akavana ni fundamental of mining through Zela. Tikazoita futi zveinonzi specialized gold mining ne Ministry of Mines pa 2015. Aiyezvino ndiri kuti ainonzi mining blasting. Ndinotarisira kuti ndiwane uchitamba nekuti pese panongopindawo varume inini semurandakadzi wakasarudzwa kuti basa iri ndinorikwanisa ndiri kupindawo mumakona akadini. Ndirudo babara kuti ndizowana inonzi full blasting license.
Asi muzvare matumba vanoti vanhukadzi vari mumabasa ezvicherwa vanosangana nezvimhinga mupinyi zvakawanda kusanganisira kudzvinyirirwa nenzira dzakasiyana siyana nevanhurume. Ivo pachavo pari zvino vanodambudziko rekuda kutorerwa nzvimbo yavo yavakapiwa nehurumende kuti vachere vachiti vakakwidza nyaya iyi kumatare edzimhosva.
Tinosangana nematambudziko akare kuti kana ndikatsvaka sponsor kupetsera kwakanozondorera chi mugodhi uya neudzvinyiriri. Zvakare kwatinowanikwa tinosengesa oil dzedu dziya mamillers aya anowanikwa achida kutsvaka zvirudo kwatiri. Zvimwe zvezvakare zvinotigozhera vemitemo ndivo vakanyanya kutiomera pabasa redu ratinoita. Andoda kudodya neni asi ndichitambura. Kutaona kuti ndiri chirikadzi aiwa havatitarisiri.
Muzvare Bridget Jeremiah ndemumwewo wevanhukadzi vari kuita zvekuchera goridhe muzvishavane. Vanotsinira kuti kuita izvi kunogona kuwanisa raramo, asi vanotiwo rimwe dambudziko rinosanganikwa naro mubasa iri nderekuti panodiwa mari yakawanda kutenga michina ingade kushandiswa pakuchera.
Mining ine mastage kuti panotanga muchagona kuita zvemaoko, but posvika imwe stage yokuti yakuda chi machinery. Saka pamishini rapo ndo pakaotiwo netsei, pakaondiremirawo ndikambotanga chambojena nevamwe chambodi vanombokubatsirawo. But imosa pane gona kuita period yokuti mari dzacho dzisingabudi zvakanaka. Saka vanokubatsira vambezati, ah, dei mambotsvaga zvakamira nei kuti mumbosvinga kwose nonzi munofanga kudriva band. Band racho rine makontenti egoridhe chino siyana siyana. Saka dzimunguva inogona kuwana iri shoma, but woramba uchingochovha kwose pane paichadi paichawanda. Saka panguva yedrive yayo ndo panenge pachirwadza. Saka ndambomira michana ndichisosa chi equipment.
Muzvare Jeremiah avo vakakwikwidza vakakundikana pakuve mumiriri weparamende wezvishava nengezi vanoti vanhukadzi havafanirwe kutya kupinda mumabasa agara achionekwa sevanhurume uyewo mune zvematongerwo enyika. Sachigaro wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe mudunhu reMidlands, amai Alice Makata, vanoti zvakakosha kuti vanhukadzi vatsigirane pachavo uye kuti vasanyare kutsvaga ruzivo runovabatsira kuti vakwanise kuita zvavanenge vachida. Sangano reWomen's Coalition of Zimbabwe nderimwe remasangano anoshanda akazvimirira mukukurudzira kodzero nekusimukira kwemadzimai. Ndakamirira Studio 7 muzvishavane, ndini Taurai Shava.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi tine hurukuro naamai Memory Mutangi avo vanobva ivo kubhikita uko vanoti vakawanikwa vachisangana nedambudziko rakakonzerwa nedutu mpengo retropical cyclone Idai. Regai tiende kwavari tinzwe kuti kwakamira sei kubhikita.
Tinobva kubhikita huku pamarosva. Saka kunoku hakuna kutombomira mushi. Kunaya kwakaita mvura ikoko kwakatisiya tisina kugara zvakanaka. Muraini medu chaimo chaimo mitiri. Dzimba dzakawamo dzakawandisa. Kutaura kudai kune vamwe vanotogara mumaministry of roads nevamwe vari kugarawo nezvepachikorowo. Vamwe vari kugarawo mumaraini imomo kutokumbira upo kugara nokutoshayiwa kuti vanhu voita sei.
Pane vehurumende vati vasvika kwamuri ikoko here? Tichiona kuti mutungamiri wenyika takavaona vachienda kuchimani mani nekuchipinge.
Isu tiri kungonzwawo mumanefenyuro inomo kuti kune pavari kuinda asi pedu hakusati. Takangonzwawo kuti kuna vachadzamira vomumasvingo mutungamiriri vari mumasvingo vadarika kuda vakadarika nerodhi vaingoonawo dzimba dziri murodhi. Asi kuti titi tatitanyatsa kunzwa kuti ava chaivo ndoo vauyawo vakaonavo mumaraini ekwedu hatisati hatina.
Shiwiro yenyu ndeyei semadzimai vari munharaunda iyi yakasangana nedambudziko iri?
Isu shuvire yedu chaye chaye ndeye kungoti kungonyaradzwavo kunenge kuri nani. Kungoratidziwawo kuti hurumende ine hanya nesu. Chero zvazvo vamwe vakaenda kuzvipatara, kune vamwe vakatokuvara vakavhunika musana navana, asi kutoti vemadzikereke ndo vanotofambirana mumasangano. Hakuna kuti tingaita sei, asi shuvire yedu ndeye kungoti kungonyaradzwavo, kungoonekwawo kuti tiri vanhuwo vari kuraramawo vari mumavhileji mavo, zvinenge zviri nani.
Pane vakarasikirwa neupenyu here munharaunda yamunogara iyi?
Isu munharaunda yatinogara vakarasikirwa chaivo chaivo hapana, asi dzimba ndidzo dzakapera, vamwe kutosara vasimba. Vamwewo vaisarawo vaine kana imwe, asi dzimwe dzakatoita kugurika kungogaravo kudai, asi vanhu vanenge vachingotarisa. Asi zvinhu zvose vanhu vazhinjika vakatobudisa pashi, zvinongova panze kudai, nokuti dzimba dzichiri nyoro dzimwe dzakasara, asi dzimwe dzachonavo dzakanyatsodoma.
Vanenge vachida kubatsira vanokuwana ikupi mbuya?
Vanoda kutibatsira vanogona kusvika kuti kumaward center edu, ndokunoita kuti vanhu vanyatse kuziva kuti muraini rakati makamira makadai, muraini rakati makamira makadai, kana pazvikoro chaipo chaipo. Because hakutorina kwedu kuti kwati pasvika vanhu. Muward 11 iri mukubikita ward 11 iri Bikita West.
Imi mune mhuri yakakura sei?
Ini ndine vazukuru vana ne murume wangu uripo neni wacho, saka tinogara tiri 6 mumba. Tiri 6 hangu, vazukuru vangu vanoenda kuchikoro, wane ndiye asiri kuenda kuchikoro, asati voenda kuchikoro.
Enyu imba yakakanganisika sei?
Yangu yakakanganisika, yangu yakatoti imwe yacho yanga iri bedroom, taona kuti yakuda yatokanganisika. Tichibva tachinja tapinda mune imwe, petinototi tindopinda mune imwe ndokuona kutoti iyi haichatoiti. Tichibva tamanyira kukicheni, tichangopinda mukicheni chindoti garei, muya matata abuda muya ichitodhirika. Iya yakaita kugurika ndokungoti tende. So saka imwe yachona iyoyo takazongototiwo Mwari, ndingati Mwari ndiye wakabatsira, nokuti pano muti wakanga wakagoboka wakatotiburwa nemvura ukazongondozendama nokuda kwewaya yatakanga takasungirira yeline yembatya. Asi tinotenda hedu Mwari.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya, uye ndiri muWashington.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives.
Ndirogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kuda kumbotarisa nezvevanhu vari kuti vanomutsa vafi, tichitarisa nyaya yemumwe mwana wechikoro muHarare anonzi akashaya kupera kwesvondo, akanga akunoradzikwa kumakuva ekumbudzi. Mapostori akazoti vanogona kumumutsa, vakarara vachinamatira mutumbi wemufi, asi zvakakona n'anga murapwa achida, zvakazoita kuti mwana azonovigwa nemusi wechina. Inyaya dzakawanda dzekuti mapostori neng'anga vanoti vanomutsa vafi asi vachizokundikana. Muhurukuru yedu tabata munyori anoona nezvedzidzo musangano reZinata, sekuru Prince Mutandi Sibanda. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu, sekuru Sibanda.
Makadiwo vatereri?
Aiwa, vatereri wapenyu sekuru. Nyaya ndiyo iye kuti kune vari kufamba vachiti vanomutsa vafi. Munoona sei tichitarisa nyaya imwe ichangobva kuitika yemwana wechikoro muHarare?
Isu tichiona sesangano reZinata mabasa ari kuitwa aya ari kuitwa namatsotsi. Nokuti vazhinji ava munoona vakaita maprofita ivanoda kutiati vanhu voda kuti vaite tsika idzodzo, nevanhu vanoita kuti vanenge vachiita sevane chikristu mukati, chekuti vanenge vachida kuti vamwe vanhu vaone kuti ivo vazowana kutorera vanhu mari, kana kuti vanhu vazouya vachinzi vane zvavanoita zvine simba ramwari kana chimwe chavanoita vachinyepera Mwari. Mwari haazvizive zvinhu zvavanoita. Saka isusu kutsika dzedu dzechivanhu kana tichiona isu tinoona urutsotsi hwavanoita vanhu matsotsi.
Asika sekuru kune wamu wariku wanoita zvechivanhu mutsika dzechivanhu idzodzo vanoitawo zvakare zvimwe chete zvekuti vanomutsa vafi vachinyepera vanhu.
Kunodzi kumutsa mufi munhafa chaiko isu todzi kuti munhu kana achimuka anomuka mudzimu kwete kuti paya pekuti munhu afa agara kwokuti munhu toti munhu atonhora. Kana munhu atonhora chaiko kumazuva kana matatu mana vatoziva pekuti kana riri zuva rimwe chete zvinogona kuita. Kuti hanzi mazuva matatu mana munhu atonhora apera mutsika dziri dzechivanhu toti kupera wozonzi anomutswa. Tinoona chachitsotsi chaakuitwa ichi nemwe yatakatombonzwa yakaita kusouth africa iya yekuti akanga munhu akatenga atotaurwa unzi wopinda mubhokisi woita sekunge munhu ari kumutswa.
Saka sesangano zvii zvamungakurudzira matanho angatorwa nokuti zvinhu izvi zvinongosvibisawo sangano rezinata kana akanga anzi aita zvechivanhu pamwe chetewo nevanopindawo chipostori kana zvanzi ndezvechikristu.
Kurudzire yatiri kuda yatiri kwatoita kuti ndeyekuti hatidi kuona mabasa akaita saiwayo isusi sangano rezinata kana uri nhengo yedu yezinata tinenge tichitorire kuti toto kutorera matsamba. Hatidi vanhu vanopraktiza vachiita mabasa akaita saiwayo. Isu toziva kuti kana isusi sangano rezinata takamira tiri vanhu vekubetsera kuponesa munhu kuponesa kana chiti kuponesa uku kwasiyana nezvavaakuita vanhu ava vekuti vanoita sekuta sevanomutsa munhu kuti munhu afa munhu apera vaakuti vanokwanisa kuti vamumutse. Ichi chitsotsi chekuda kubira vanhu. Saka isu tinokurudzira kuti mukaona vanhu vane mabasa iwayo isusangano rezinata iyi kana iri nhengo yedu isu zvirinari kuti musvike kumahofisi edu munotaura kumahofisi edu kudayo ndozvatiri kuona izvi nekuti tiri kuona kuti irori izvi igame plan iri kuitwa nematsotsi ari kushandisa unhu ihwohwo. Matsotsi aya anoronga kuti kuitike kuchimwe chinhu chisati chamboonekwa chisingawanikwe nochavanenge vachida kuti vaite varatidze muvanhu zvinova zvinenge zvisiko mukati meurapi. Hatina zvinhu zvakaita saizvozvo.
Tichinyanyotarisa zvavanenge vachishandisa sekuru pane mishonga inoshandiswa here nekuti veruzhinji vanopedzisira vangobvuma kuti ano tibatsirei kana vakaudzwa kunzi tinomutsa mufi voti aiwa endererai mberi vachinyatsoziva kuti vazhinji vanenge vachingoita zvechitsotsi izvozvo.
Ndikati mishonga imwe yavanoshandisa yekuti ivo vachizonotanga kuti kana vaakunoita vaakunobatsira vanhu vaive vaakuchikwanisa kuvatorera mari mani zvinenge zvaanyore vanhu vanenge vachitonzi anomutsa munhu anomutsa munhu wese achada kuti anoona munhu iye anomutsa munhu.
Mapurisa anofanira kutora matanho kaapa sekuru fanika panyaya iyoyi yemwanasikana iyi.
Ichokwadi ichozvo isusu sangano rezinata tinotokurudzira kuti dai mapurisa atisungirewo vanhu vari kuita mabasa iwaya zvinhu zvatotokumbira nekuti zviri kunyangadza vanhu vanenge vachiita mabasa eurabhi ekubatsira vanhu.
Aiwa tinotenda sekuru nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa tinotenda musara zvakanaka.
Manga makateerera kumunyori anoona nezvedzidzo musangano rezinata sekuru Prince Mutandi Sivanda muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Makaterera kustudio 7 ane mimi muchirongwa ndini Ray Choto ndiri muWashington DC.
Sangarewa Zimbabwe ne Tanzania tiri kufamba mama mama ifa diamond ashidaira
na diamond diamond
tani ukazunza mazwatira watora mari
oh my mama
muga kunge njanji sama inini handi jagoni kuzauma moyo kunge njanji sama aha tali tudamuga kunge njanji sama inini handi jagoni kuzauma moyo kunge njanji tali ugasunza masubatira watora mari
oh my mama
oh tali
yeah
mira mira ndewe yapanji ani
Sikitikita, napata macho na kiona Yeni ni osipita,
wakati kwako nafona na penzi sisuruani semeki chanwa nitaishona ndio chonde tafadhali.
Watora Marei mumanzi wa Jabreza uchiwa kwa muri uchiwa kuno ku Studio 7 irimu Washington DC. Aiwa na chochimbo tabata shuka kumagumo echuru ongwa chedu cha nasi. Ivai nesu zakare nesu mangwana. Kana mchida kutumira tsamba mboja zitumirei ku Studio 7 at voanews.com. Muno kwanisa kunzwa na uzedu za nasi pa internet pa www.voashona.com. Anokoneka ine mfaruma nerano ndini Ray Choto ndiri mu Washington DC. Ndokusiya imina standekile mhlanga achikupai nau dzendebele.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 30 kuMbimbitho 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ukhetho lokudinga ukansila ka ward 28 eCountry Park kobulawayo luqhutshiwe namhla, lanxa kubikwa abavotayo bebengatholi amabizo abo lula ku voters roll.
Bajimpile i voters roll abantu adresses zabo ababhali sekubona bathi bafike bezokuthiwa isatshisa sakusondeza enhambeni yakho tuzandla lapho ohlala khona, kodwa wayevote khona kuqala athole ibizo lakhe lingekho. Manje abantu ngavele ukwenze njalo.
Umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa uxoxa lentatheli izindaba zomsakazo weKhozi FM ngodlakela ebantwini abavela kwamanye amazwe oluqhubeka kulelo lizwe oluthinta labeZimbabwe.
Ivele isiluse lento yokuthi kunezenophobia la eSouth Africa, kanti ayikho izenophobia. Thina singabantu baseSouth Africa asizange sibe zenophobic sizonde abanye abantu abaphuma kwamanye amazwe. Leyo na sengizwile kahle ucomrade wethu Sihle Zikalala uye wangicacisela kahle ukuthi
sixoxa lomsakazi uTilda Moyo Khariza Mimba ngeziphathelane locansi.
Umama ungafuna ukuntshela ukuba kupheka kodwa mina phela ngishuthi kumbe angishukuthanga. Siyaba le problem endlini. Ubaba uzacasa ukuthi hawu kanti okusuthi siyawumbani kube uhamba njani. Kuthi abantu bayabona kusosha page ukuthi kwenziwa so uhambe so ungazama ukuthi utshela omunye wakho ukuthi bengicela ukuthi uyenze soba iyabe isiyi-problem.
Zonke lezi ndaba lezinye kanye le mpumela yemidlalo yenguqu lizazizwa kuwona lo msakazo wenu weStudio 7. Ukhetho lokudinga ukansila ka ward 28 eCountry Park luqhutshiwe namhla idolobheni lakobulawayo, lanxa kubikwa abavotayo bebengatholi amabizo abo lula ku voters roll. Bekuncintisa amalunga MDC amabili, unkosazana noMagogo Mloyi lo Alderman Colette Ndlovu, bona abatshela iStudio 7 ukuthi bazancintisa kulolu khetho bebabili ngoba engekho ofuna ukudedela omunye ngezizathu ezichiyeneyo. Kubandla lezana uPF kuncintise uMnumzana Kidwell Mujuru. Balichumi lasitshiyagalombili abancintisa kulolu khetho olube khona ngenxa yokutshona kowayengukansila uMnumzana Happyson Ncube we-MDC ngompala kazinyakenye. Sixoxa lo Alderman Ndlovu ngalolu daba.
Ekuvoteni awuzange kube lokukhokozela sibili. Kube kuvotwa kuhle. Kodwa uhluphe esihlangane nabo ukuthi bashintshile i-voters roll. Abantu adresses zabo ababhali sekubona bathi bafike bezokuthiwa isatshisa sakusondeza enhambeni yakho tuzandla lapho ohlala khona, kodwa wayevote khona kuqala athole ibizo lakhe lingekho. Manje abantu ngavele ukwenze njalo, abasayi kulawo ma-polling station abekhathana lapha ngoba bebhalisa babebhalisa bebavuta. Esikhathi esiningi babekhona lapho eduza.
Ye, ngezinye indlela abantu bebengatshelwanga ukuthi sebetshintshiwe.
Hayi, awuzange utshelwe umuntu even lati ama-candidates besingatshelwanga. Sikubone khona ngabe lami nginje lapho engivotela khona nsuku zonke ngifike engizinzile. Sivotile sibili uhlupho luyafana. Ngoba sithi ungafika bakutshela ukuthi hayi wena kawukho lapho.
Kodwa singathi luhlupho olubhahileyo.
Hayi, ku-affecte wonke ama-polling station. Ngoba sithi bangaboni i-polling station ilapha. Bona bakuthi inamba yakho wena eyendlu ihambelana nale i-polling station, bakutshintshe bodwa. Akho nto yona uhambe uyetshintsha. Manti ukuqala wabe kubuza ukuthi ufuna ukuvotela kuyiphi i-polling station, uthi ubhalise khonapho.
Manje liza kuthini ngalolu daba? Liza luhambisa yini ku-ZEC kumbe hayi sokwedlule?
Hayi, kufanele lukhanjiswe sibili ku-ZEC. Thina okwethu sizaripota kuma-leaders ethu ukuthi yikho esihlangane lapho. Ngoba abantu bakovutshintshwatshintshwa, abanye vele umuntu athena wayefaka ukuthi lapha abona esebenzela khona kuseduzane afake lapho ukuthi yikho avotela khona. But last election lezi ezenzakale ngoJulay ibizo lakhe belikhona evotela kwenye indawo. Sefika khonapha avotela khona sefika selifihliwe sele kwenye indawo.
Kodwa liyathokoza ngendlela abantu ababuye ngayo ukuzovota.
Abantu babebalutshwane kakhulu. Ngokubona kwami sibili, hayi ayisiyo ndlela abantu abaguze basukume ngayo. Sibili ngenamba yakhona ebengiyikhangela ngoba ngingabhoda amanye ama-polling station aseduzane. Hayi, nxa usithi uyakhangela compared abantu ababevota last time, hayi balutshwane kakhulu abantu abaphumileyo.
Abanye njalo babethi ibandla leZANU-P F, amalunga ebandla leZANU-P F ayavota okwedlula amanye. Kambe lokhu akusoze kwenza ibandla lakho lithole amavoti amalutshwana. Sesikhangela lokuthi belibabili abancintisa bemele ibandla.
Ye, ukuthi njengobana thina besibabili epartini yethu, abantu labo kwesinye isikhathi kunzima ukuthi bananzelele ukuthi ngoba ngakubonga ubhala alliance, umuntu uyasagijimela ukufaka khona fana kwi-alliance engakhangelanga ukuthi ufake kubani. Ngoba abanye abakwazi vele lokuthi ama-candidate e-alliance mabili uyabonga ukuthi ehamba nje khangela athole ukuthi alliance cabanga ukuthi nguye osemthethweni, kanti sefake emntwini ozadivide amavoti e-alliance.
Lo ngu-Alderman Colette Ndlovu obencintisa kukhetho lokudinga ukhansila ka-Ward 28 kobulawayo. Umongameli we-South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa usegcizelele ukuthi udlakela oluqhamuke kulelo lizwe lapho izizalwane ze-South Africa ebezichaya khona kumbe zichisa imota ezinkulu zama-trucks abantu bamanye amazwe abasebenza kulelo lizwe alulunganga. Ngaphezu kwalokho, umphathintambo kahulumende we-South Africa obona ubudlelwano lamanye amazwe inkosikazi Lindiwe Sisulu laye uthi uzahlangana nabameli bezigodlo zamazwe ase-Afrika kulele lizwe ukwenzela ukuthi behluze lolu daba lokukhethana ngamhlobo olwe-xenophobia olulokhu luqhubeka. Asizweni umongameli Cyril Ramaphosa exoxa lo msakazo we-Ukhozi FM ngalolu daba.
Yebo, na lezo zinto ezayenzeka lapha eSydney manje siphathanga kahle nakancane nje. Ngoba zenzeka ngasemva kwale conference esibenayo yeSADC. La sabiza khona amanye amazwe ala eSADC and babizwe yithi thina bala eSouth Africa sithi wozani nonke sisihlangane sibonisane ukuthi abantu baseWestern Sahara singabanceda kanjani na ukuthi nabo bathole inkululeko yabo, bathole i-independence yabo, bathole right of self-determination yabo kufana nathi. So sisupporta bona labo bantu and a few days later sithola ukuthi no thina la eSouth Africa yithi ke esihlasela abantu abaphuma ngaphandle. Yabona leyo nto isuke yenza ukuthi abantu bangasithathi sengathi singabantu abazimisele ukuthi sibe ingxenye ye-Africa. Ngoba
ivele isluse le nto yokuthi kunezenophobia la eSouth Africa, kanti ayikho izenophobia. Thina singabantu base South Africa asizange sibe zenophobic, sizonde abanye abantu abaphuma kwamanye amazwe. Leyo na sengizwile kahle ucomrade wethu Sihle Zikalala uye wangichazisela kahle ukuthi no, iyenzwe abantu nje igebengu nje abavele ba decide ukuthi bazawuhlasela abantu abaphuma kwamanye amazwe. And izolo ngikhiphe statement sokuthi no, asifanelanga ukuthi sisebenze njalo. Sifanele ukuthi abantu abaphuma kwamanye amazwe sikwazi ukuhlalisana nabo kahle, namanje nje sihlalisana nabo kahle. And nalabo abangenawo amaphepha okuba la, kunendlela esifanele ukuthi sibonisane ngayo ukuthi singakwazi ukuthi inkinga zabo singaziphatha njani. SiSouth Africa thina samukelwa amanye amazwe, basamukela ngezandla ezivulekile, basinika indawo zokuhlala, basisapota kumzabalazo wethu. Namhlanje asikwazi ukuthi uma bela noma bayenza amabhizinisi wabo and so on, sibe sitha esibahlaselayo. If bayenza izinto eziphumile emthethweni, asifanelanga ukuthi sithathe umthetho ezandleni zethu sibahlasele. Fanele ukuthi just like thina, uma umuntu enze into ephuma emthethweni, ufanele ukuthi amaphoyisa, i-criminal justice system, kube yiyo ezobhekana naye. Nalabo abaphuma ngaphandle bafanele ukuthi sibaphathe ngaleyo ndlela.
Ye, uMongameli Ramaphosa uqhubeke wathi bazahlalisana labachayeli bezimoto ezinkulu ukuze bexazulule lolu daba ngoba bona besithi abalalelwa.
Siyesakuveza kuSadek ukuthi bazame nabo kulamanye amazwe ukuthi uma abantu behamba kuleli laseSadek, senze show ukuthi abantu bahamba around amazwe aseSadek banamaphepha, banemvume. And ukudlula lapho sifuna ukuthi abaqashi nabo bahlale beyazi ukuthi uma beqasha abantu, nathi sinabo abanye abantu bethu abasebenza kwamanye amazwe, kodwa sithi nonabo labo abasebenza kwamanye amazwe basebenze ngokusemthethweni, bathole amaphepha afanele. Nabo labo abaphuma ngaphandle mabezosebenza la eSouth Africa mababe namaphepha abonisayo kahle ukuthi banemvume yokuthi basebenze. And once benze njalo, bazoba ngaphansi kwemithetho yethu, imithetho yabantu abasebenzayo, i-labor laws and so on. So lokho kuzawufuna ukuthi sikhulume nabo bonke abantu, amanye amazwe nabaqashi abala, nabo abasebenzi labo amaqembu abarepresentayo kulabantu abaphuma ngaphandle. So umsebenzi wethu usemningana, kodwa noma umningi kanjalo, akufanele ukuthi kube nabantu phakathi kwethu abazawuthatha umthetho ezandleni zabo, bayenze izinto ezizawubeka umnotho welizwe lethu endaweni engafanelanga ukuthi kube khona.
Lowo ngumongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa obexoxa lomsakazo weKhozi FM khona le eSouth Africa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafobembula,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe.
Iningi labafundi ezansi yemandebeleni lilokhu lihamba imango emide ukuya esikolo ngenxa yokusilela kwazo kulesi sabelo okudala ukuthi abanye bachiye isikolo. U-Albert Ncube usipha lolu daba kanye lezinye eziphathelane lemaphandleni.
Eminyakeni emibili edlulileyo, isabelo sezansi emandebeleni besilokhu sisilela ngezikolo ezifika phose ekhulu lamathumi amahlanu 144, njalo kuze kubela namhlanje zimbalo ezithe zakhiwa okudala ukuthi abanye abafundi bathiye isikolo ngoba behamba imango emide. Kwezinye indawo ezibalisa iNkulankugwe eGwanda, abafundi bahamba amakhilomitha afika yithumi ukuze bayafika esikolo seGaranyemba, kukanti kwezinye indawo bahlala lababalisi esikolo ngoba zikhatshana lalapho abahlala khona. Umnumzana Miklas Ndlovu ngukhansila kwa-13 eGaranyemba. uthudubo lokusilela kwezikolo lukhulu njalo kuba nzima ebantwaneni abancane ukuthi bahambe imango emide.
Abanye abantwana njengegaranyemba laphana bafunda kungamaklasi amabili, amamisi emabili, omunye ukhangelalo omunye akhangelele. Manje ububi bawukhona ukhona olelizwe eliphezulu lomunye elizwe eliphansi, kuthi wonke amaklasi abaselayela umuntu omunye. Kuzokuthi ngale enkulankugu eduze kweplasi kuya kulo mzamo wokuthi ngakuba lokuyisikodlwanyana okuncane, ngoba uma ngokusuka ngale usize egaranyemba amude kakhulu baba.
UNdlovu uthi ngaphandle kokusilela kwezikolo kuyadingeka ukuthi kuthuthukiswe lezi ezikhona ngoba eziningi sezindala kakhulu.
Ungafika ubona iclassroom esebhetha eyinye kumbe yakhiwa uphi umnyaka esafulelwe ngezigodo enziwa kudala ngengaripota ithethwe ngumoya lwani wabakhona zengayifika la ko-DA ngikhuluma ngakho, sikhanelele ukuthi kungalungiswa. Kukathi zena lezi futhi ezikhona ziyashota ama-classrooms.
Umnumzana Ephraim Nyathongo, councillor kaward 17 eFumugwe, uthi imali yokuthuthukisa izigaba esuka kuhulumende uyisebenzise ukuguqula esinye sezikolo esigabeni sakhe enyakenye.
Like last year kwabuya imali ye-CDF ngayidirector esikolo se-Constituency Development Fund, ngayidirector esikolo sani esebhenko kule classroom eyakhiwe ingala roofing, ngiyarufa ngababiza abadala ngabachasela, hhayi abanye bangabakhonena kodwa abaningi bakuyemukele.
Umqondisi wezemfundo ezansi emaNdebeleni umnumzana Elfias Masukume ubike kwinsukwane ezedluleyo ukuthi abanye abafundi abasaqhubekelanga phambili ngezifundo zabo ngemva kokufika ku-grade 7 ngenxa yezizathu ezijiyeneyo. Umnumzana Meshack Ndlovu ongusomabhizimusi weGwanda kuliviki utshele iqula ledale lephalamende elibona ngokwenzakala phakathi kwelizwe ukuthi indube ezibhekana lozulu emaNdebeleni zizaphela kuphela lo hulumende engasungula umbuso wezabelo owe-devolution. UNdlovu bekhonona ngenhlupho eningi elihlangana lazo lapho lidinga incwadi zokuzalwa, ama-birth certificates.
Inkalakatha yohlupho yi-implementation ye-devolution. If you devolve masinyazana ma-parliamentarian, into lezi zihambe emakhaya, abantwana bazazuza izinto masinyazana. I-devolution simply means thatha amahofisi la aye ebantwini angahlali emadorobheni, abantu basemakhaya. You are here ngaliyanga emaphandleni, i-devolution ngaye phandle ingabo ba-centralized emadorobheni.
Kusenjalo izilimo ziqhubekela phambili zisitshe emasimini osekudale ukuthi iningi lezakhamizi lilahle ithemba lokuthola isivuno esihle lonyaka. Umnumzana Brighton Naro isakhamuzi sentalale phansi kwenduna umathe uthi lonyaka isimo sendlela sibi kakhulu.
Isimo sendlala lonyaka sibi kakhulu emasimini akulala lutho esiyaphuma lalo sibili. Sisuthi nga uhulumende uyasinaka azama ukuthi ayengezele inani labantu elikholiswayo umumbu lwana, angiwasibili into isimo lonyaka asikhiphanga. So njengatapha entalale vele hayi hayi kunzima sibili.
Umphathi Ntambo obona ngezokulima umnumzana Parents Shiri uthi kakho zabulawa indlala kuleli ngoba eleZimbabwe lilomumbu oweneleyo njalo uhulumende uzadinga omunye lapho uthe waphela. Uthi kuzagejwa njalo izikotho eziqinithini ezihlaselwe indlala. Abahlali bemaphandleni abedlula izigidi ezimbili 2.4 million bazakufuna uncedo lokudla, iningi labo kuyizakhamizi zenyakatho lezansi yemaNdebeleni. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemadawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Okwamanje sesilitshiya ezandleni zikaChris Gande we-Studio 7 esethulela uhlelo Liphuma le Ndaba Litshone le Ndaba.
Lingalitshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle, siyadibana njalo kuhlelo Liphuma le Ndaba Litshona le Ndaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomsakazi olodumo uTilda Moyo Karizamimba, yena olenhlelo zakhe emsakazweni we Star FM lapho aphathisa abantu ngehlupho abalazo ezindlini. Yike sikhangele zona indaba zamacansi. Kukhanya kulodubo yini kakhulu lezinsuku emacansini ngoba sesibona indaba zakhona ngani yizwe sezikhulunywa kakhulu. Ubona le mithi yangkhona sokuthiwa kule mithi nje eminye sibhaniwe vele eZambia lokunye okunjalo. Kungakulodubo yini elizwe ndaba?
I think sikhangela ke indaba yamacansi. Singakhangela umama wethu indlela ababiphila ngayo. Babe ngabantu labana abokuthi kungathiwa baba kakuhambile uyesebenza ke kubeke ewenela kumbe egoli babe sihlalela sibili bemmeleli baba lapha azayabeya khona mbe iminyaka emingaki nxa kuyikuthi kwakusenzakala kwakungandanga njengalezi nsuku nambona ngathi lezi nsuku indaba ye-social media yiyo esiphambanisa abantu kathi esikhangela ubona umuntu wonke kuwhatsapp ubona amapikitsha amavidiyo esihlala sithumezelana kuma WhatsApp abantu sebekwazi ukuthi hawu ngoku lezinto ezinje kanti kuyenziwa so so umuntu uzabe sezama ke ukuthi hayi uthi lami ngenze so uthi lami ukuthi so kuhambe so ikho lapha abacina khona sebesiya dinga ke izimithi ezokuthi ke endlini kufanane ke lalokho abahlala bekubona I think indaba ye-social media yesiphambanisa abantu kakhulu.
Kodwa khona kungela dubo endlini ngiyangizwe abanye oyakukhulumela bemsakazweni bengani bayakhuluma ukubana hayi kulo dubo lokubana kumbe ubaba uyehluleka ngoba kunjalo aso dubo yini olugcwelelo no
yes yamna lezi zinhlelo eziningi kakhulu engizenze ezokuphathisa abantu abaludubo ke endlini ezinye ke indaba kufuna ke abantu baqoqisane kumbe bekhulumelane into engayibona iproblem ekhona indaba e-communication ubaba lomama abakwazi ukuphumelana egcekeni kumbe singathi kumbe yi-culture yethu yini ekuthi ingxe ubaba engasothisa umama umama ungafuni ukuthi umtshele ubaba kuthe kodwa mna phela angishuthi kumbe angishuthanga kuyaba le problem endlini ubaba uzacasa ukuza ukuthi hawu kanti okusuthisa umbani kumbe uhamba njani inde khona kade ngisakutsho ukuthi abantu bayabona ku-social media ukuthi kwenziwa so kuhambe so ungazama ukuthi utshele omunye wakho ukuthi bengicela ukuthi uyenze so ba iyabe isiyi-problem kanti usunjena lokhu usukubone kubani usukufundisa kubani so ya singathi mostly yikho kubangela ke ukuthi abantu begcine ke umuntu nxa ekwazi ukuthi ubaba vele katshile okunje umuntu uyabe egcine sezithulile yikho lapho elibona abantu kumbe abafazi kulezi suku kakhulu zokwanda ukuthi umuntu uyabe senomunye umngane ngathi eceleni I think yindaba eyo-communication yokuthi ngawo ubaba kumbe nabomama bayavuma ukuthi hayi xa khona lapho ubona ukuthi akwenzi akuhambi khona kakuhle khulumelana nini kulezi nsuku nxa ungakhulumelana kumbe lingachasiselanga omunye ubaba engxa kumbe uyabe engasasebenzeki kakuhle enjini kumbe ngesisela mandla kubangela ukuthi ingxa kumbe kukhona ke i-medication athi esibangela khonokho phathi ungekela ukukhuluma komunye wakho lihambe lisiyabuza lisiyathola uncedo liyaphunga ukuhlala lithule kungela muntu okhuluma lomunye yikho libona siliphathela ke izinhlelo njengalezi engizenzayo abaningi sebewazela khonapho sebefundela khonapho ukuthi hawu ungabona sokunje ukuthi uthi ingxa uyabe kunje so abantu bayaphathiseka.
Alo ke bekungu Tilda Moyo Kariza Mimba yena umsakazi odumileyo ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba igama lami ngu Chris Gande lilayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyalamukela kweziphathelane labesifazane. Lamuhla sihlaziya ukuthi umonakalo odalwe lizulu lesiphepho uCyclone Idai eManicaland leMaswingo uphatha njani abesifazana labantwana. Sixoxa lo nkosazana Sele Nobuhle Mlambo, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu a platform for youth development. Yena ohlala eChipinge eChecheche kuyisigaba seManicaland.
Yazi into yokuthi usually vele umuntu owesifazana kungaba lodubo yena vele nguye onindizelwa kakhulu. Uzabona ukuthi emakhaya abaningi iningi labantu abakhona khona ngapha ngabesifazana. Amadoda amaningi basegoli badinga imisebenzi, badinga ukuphilisana. So udubo lolu lukhangelane kakhulu labomama. Uzabona ukuthi abahamba besiyotshona bedinga ukudla, belayinela ukudla ngabomama. Abantu ababe bedabhula abantwana abancane ngabomama. Nxa umntwana engela okokugqoka ukhangelene lomama ngoba nguye oyabe khangela ukuthi umntwana akalokho okudla, akalokho okugqoka. And then indaba yokuthi ehluphayo ukuthi omama bahamba esikhathini. Abanye omama lapha impahla zigeleze ngamanzi. Okuningi abaselakho. So kutsho ukuthi izimisanitary wese bezibona omama abaselayo. Abana izimisigqoko zangaphakathi. Omama vele indaba le ibambe omama namankazana nabantwana ukwedlula ngathi obaba.
Zingabe zikhona inhlanganiso ezibhekana lenhlupho zabo kumbe bonke baphathwa ngendlela efanayo?
Okwangathesi ngombono wami bezithathwa vele ngendlela efanayo. Bengingakaboni inhlanganiso ekhangelane labomama kuphela. Umuntu engimaziyo ubemunye omunye umngane wami ngiyokade ezama ukuthi encedise ephathise omama ngezinto zama-pads and so forth. Inhlanganiso ezinento ezikhangelane lodubo okwakatheso okokuthi bafuna ukuthi benike ukudla, benike impahla, bezame ukudinga abafi. Ingxenye bengaqalisa ukuclear khona lapha, ingxenye bazazama ukuthi bekhangelane labomama.
Kungabe kulabantwana abasele bengelabazali njalo kulabantu ababanakelelayo yini?
I-situation ekhona okwakathesi kakhulu, abantu abangatholakaliyo kakhulu ngabantwana. Yimumo okhona lapha ngoba abantwana abaningi amanzi lawa abuye ebusuku. So abantwana abaningi abakwanisi ukubhukutha, abakwanisi ukuziyela. So abantwana yibo abamissing kakhulu. Kodwa ye abantwana ukuthi abasela abazali silabo, kodwa abakho baningi kakhulu. Okuyenzakaleyo ukuthi abazali abaningi babaseleyo abantwana bahamba. Kodwa ye silabo abantwana ukuthi basele sebezintandane abasela abazali.
Inhlanganiso yakho incedisa ngani kulolu daba?
Inhlanganiso yethu thina ibe ngathi yona ibe yiyo encede ukuhlaba umkhosi ngalolu daba. Besizama ukuthi sicompile ama-reports, sicompile ama-missing persons, sicompile even ukuthi bangaki abasabefileyo. Abanye abantu besibancedisa ukuthi bekwanise ukuthola ukudla, abanye bekwanise ukuhamba ezibhedlela, abanye besibancedisa even ukuphathisa nje ezintweni zabo ukuthi kube ngathi kuba ngcono. Ngoba ukufa lokhu kubuye ngendlela engalunganga, kwekunzima kakhulu. So thina besizama ukuthi lathi sincedise ngalapho esifanisa khona.
Leyo balaleli ibiyingxoxo lo nkosazana Sele Nobuhle Mlambo ohlala eChipinge eChecheche esigabeni seManicaland. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Iyalandela ke impumela yomdlalo we-PSL. Yebo ke iqembu le-Black Rhinos lidibanele le-Highlanders kwaba ngujiki lobhanqa 1-1 e-National Sports Stadium. Njalo kuhlohle uMoses Demera ngu-Black Rhinos lo-Ariel Sibanda ngu-Highlanders. I-Chicken Inn 3, i-ZPC Kariba 1. Labo ke bebese Luveve Stadium. Kwathi iMushowani Stars 0, i-Dynamos 2 e-Rufaro Stadium. I-Chapungu yonake le ebidlala le Bulawayo Chiefs kube yi 0-5. Yeah, iChapungu 5 iBulawayo Chiefs 0. Siyabona njalo ukuthi ohlohlele iqembu le Chicken Inn ngo Augusto kwa hlohla lo Munawa ku ZPC Kariba njalo i Dynamos bomabili ahlohlwe nguye uMangala kwathi ke i Highlanders ke seselitshelile kodwa abaqali besiziba izolo libonile ukuthi iFC Platinum ibe le 2 kwathi Harare City yaba le 0 omabili nge elinye lihlohlwe nguSadiki elinye lahlohlwa nguK Moyo. Hayike silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.